This music.
Hallelujah. How should I?
Far away from my frenemies, 'cause I'll never die. I'ma live for life. Far away. Uye muone, uye muone, uye muone, zetu anedenga. Uye muone, uye muone, uye muone, zetu anedenga.
I'll never die.